Tineva kuma nawe pa Bernard Mzeki. Wanukona kuita washano kuno Senegal. Tina Tino Tenda Mbaewa, tina Albert Mondoro, tina Sami Onyapokoto, tina Rowan Mdondo, uyeze tina Roni Jairo. Wakuma na waka kunda skoro sa Mzimbabwe. Waka kunda wakuma na wese. Waka tamba nao. Waka qualifier. Kuti iyo se shukoro, timu yao iyo. Iwe kuno ya kamiri la Zimbabwe, Senegal. Kuruku tambo wanonzi ma O Africa School Qualifier Championship. Ema under 19. Asi waka bereka zvita. Zimbabwe.
Vanuwe, veru jinji, votarisira zvipi kumitambo iyi senyika.
Neunyanzvi hurikuratidza vakomana vashanu vatauya nawa. Hatitarisiri kudzoka tine nhava isere mhepo. Asi tiri kutarisira kudzoka takagukuchira mikombe inokosha chaizvo. Nekuti nyika dzatiri kutamba nadzo kuno inyika dzinotora mutambo dzichiukoshesa zvemhando yepamusoro-soro. Tine nyika dzakaita sana Uganda, sana Mauritius, sana South Africa, iyo Senegal chaiyo. Vanhu vekuti vane nzvimbo dzavaka kutovaka atinoti ma four courts ma indoors akanaka chaizvo.
Ndange ndichitarisa pamutambo uyu unoita seusinganyanyi kuzivikanwa nevakawanda. Zvoitwa sei kuti ukure muzvikoro nemunyika yese?
Hongu kune vamwe badminton mutambo usina kunyatsojairika kana kuti ndingati mutambo wavasina ruzivo rwakakwana nezvaro. Asi sekuona kwedu mutambo uri kutotanga kutekeshera ende mutambo wavakuzivikanwa nekuti zvikoro zvizhinji tava kutotamba nazvo mitambo yo muZimbabwe. Tinotamba nezvikoro zvehombe chaizvo zvakaita sana Harare International School, St George's, Prince Edwards, Anamfakos wanai nezvimwe zvikoro zviri kuwana kutama day. Pari panyaya dzekuvandudza mutambo pane basa zhinji riri kudiwa rekuvaka makotsi bhozi mutambo unotambirwa nechemukati meimba yakavakwa zvakanaka nengati a big hall. Saka zvikoro zvizhinji zviri kungoshandisa mahall avagara vanawo kuti titambire imomo. Muri kuzongodhirwa mitsetse inodiwa moiswa manets kuti tikwanise kutamba. Asi kana taakuda kunyatsoita mutambo uyu sezvafana nedzimwe nyika dzakaita sekuno kunana Senegal nekuna na Mauritius nana South Africa, mhando yekuti taakunyatsotamba tichienda kunomirira nyika yedu kana kuma Olympics, ndinoona pane basa rinoda kuitwa nezvikoro zvizhinji hurumende yedu ichitibatsira pagovakwa anengati makotsi wawo.